Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 30 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varayiridzi vekumaruva vozivisa hurumende kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharatidzira mukupera kwemasvondo maviri.
Kambani Econet yonakurira nyoka menyu kuPortrait pagakava rekukwidzwa kwemutengo wedata.
Sangano reAfrican Union rinosarudza sachigaro mutsva weAfrican Union Commission.
Muzinda unodzidzisirwa mutambo wetsiwa wobatsira vechidiki vakawanda vanofarira mutambo uyu kuchitungwiza.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revareridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe razivisa hurumende nhasi nezvekuda kwenhengo dzaro kuramwa mabasa panopera mazuva 14 kubva nhasi. Sangano iri rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nePublic Service Commission, iyo iri kukundikana kuzivisa mazuva achabhadharwa vashandi vehurumende mari dzavo dzemabhonasi egore rapera. Munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti vasvitsa gwaro ravo rekuzivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kuratidzira kumahofisi emukuru wePublic Service Commission kugurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugurukota rezvedzidzo yepasi. Zvinonziwo masangano anomirira vashandi haasi kuwirirana pamatano ekutora pamusoro pekuti vawedzerwe mihoro, vamwe vachinzi vari kuti hazvibatsire kutora matano iyo hurumende yacho iri kutotadza kubhadhara mabhonasi ayo uye mihoro yavo ichitadzawo kubhadharwa munguva inofanira.
Musangano wakaitwa svondo rapera pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende pamusoro pemari dzemabhonasi unonzi hauna chavakaburitsa sezvo vashandi vakaramba kutambira zvose zvaive zvaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yakati ichadzoka nemhinduro musi wa20 mwedzi unouya urongwa hunonzi nemamwe masangano evashandi kutenga nguva kuri kuitwa nehurumende. Ngatinzwe hurukuru yataita navachere pamusoro peurongwa hwavo hwekuda kuramwa mabasa.
Sangano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzuvara nhasi ravanikwa tinyora gwaro rataendesa kuministry yepublic service. Watinoti ndo wanowa varungu wedu, vaemployer wedu. Saka taisa tsamba tichizivisa nekututsumwa nekushaya muhoro webhonasi, uye tichivaraudza donzo redu rataatora rataudzwa nevatinomiririra wose kuti padarika mazuva 14 tichange tichimira mabasa, tichiratidzira nekumira mabasa.
Saka gwaro renyu ratambirwa sei kwamaendesa tsamba iyi?
Pataendesa tsamba gwaro redu vaonekwa vavacharitambira vakadhinda, asi havana chavati vataura pane zvazvo. Saka pari zvinotamirira kunzwa kuti ivo vachati kudii, vachatiudza here mazuva achoni, nekuti nyaya iri kutonetsa inyaya yemadhesi achoni nekuti mabhonasi edu anouya zvaviri.
Tiri kunzwawo kuti semasangano anomirira vashandi munenge mave kusawirirana pamusoro penyaya dzemari. Mamwe masangano anonzi aakubvuma kuti hurumende haina mari, saka zvaakureva kuti hamufanenge muchitora matano pamusoro pemihoro. Zvakamira sei?
Zvokwadi mukukurukurirana munogona kuwaniswa makakatanwa, asi musangano watakapedzisira watakaita ina vamangudya vachina masa pamwe namai Mupfumira, masangano ose aivamo anomiririra vashandi vakaramba pane zvavakanga zvapromiswa nevanhu vatatu ava vakanga vauya. Asi mukudzokera hatizivewo kuti masangano kwavamwe vanenge vadya vanenge vachiudi, asi isu kwedu inomira nedonzo iroro rimwe chete ratawirirana kuti hatisi kudzokera kumashure kusvika isu tapiwa mabhonasi edu taudzwa kunzi mabonasi edu tinawana rini nekuti izvi zvinhu zvatakawindiswa uyezve takatozvigarira.
Mamwe masangano ari kuti iwo pamusoro peurongwa hwenyu hwekuurangwa mabasa uku.
Mamwe masangano akangomirira kuti zvakataurwa mumiting yatadarika neministry yekuti musi wa20 zvino isu tiri kuti aaka vanhu ava matoti kana vari kuda kuti tidzoke vachita nguva patodzoka tobva taita makakatanwa tozonzi tosangana muna June gore ratopera apa isu tichingotambura.
Vanga vari vaRobson Chere vanove munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kumusangano weAfrican Union uri kuitirwa kuAddis Ababa, Ethiopia. Mubatanidzwa uyu wasarudza gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChad vaMusa Faki Mahamat kuti vatungamire mubatanidzwa uyu sasachigaro kana kuti AU Commission Chair. Chigaro ichi chasiwa naMainkosazana Dlamini Zuma vekuSouth Africa.
Vatungamiri ava vari kuzeyawo nyaya yeMorocco yekuda kudzoka mugungano iri. Asi nyika dzakaita seSouth Africa, Kenya neNigeria dziri kuramba kutambira izvi dzichiti Morocco inofanira kusunungura nyika yeWestern Sahara. Morocco yakabuda mugungano iri makore makumi matatu apfuura ichitsutsumwa nedanho reAU rekutsigira Western Sahara. Amai Zuma vasati vasiya basa vashora zvikuru hurumende yeAmerica nekurambidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzechiArabhu kupinda muAmerica kwemwedzi mina. Nyika idzi dzinosanganisira Libya, Somalia neSudan kubva kuAfrica. Asi hurumende yeAmerica inoti iri kuita izvi kudzivirira kupinda munyika kwevanoita zvekupfurikidza mwero.
Munyori mukuru mutsva weUnited Nations vaAntonio Guterres vashorawo nyaya yekurambidza vapoteri vedzimwe nyika kupinda muAmerica, asi vasingataure mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezita. Musangano weAU uchapera mangwana uye uri kuitwa pasipedingindira rekuunza budiriro kuburikidza nekuwanisa mikana vechidiki kana kuti harnessing the demographic dividend through investments in the youth. Mukuzeya nezvemusangano weAU uyu, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, tikavabvunzawo kuti vanoona AU ichibudirira here pane zvimwe zvairi kuzeya zvekuti ikwanise kuzvimiririra kwete kuti ipwe mari nevekunze.
Tinoona sekuti tichiri kure kuti titi African Union ichagona kuzenge ichimira pachayo iri yega neutungamiri huriko mazuva ano makariro awo. Kutingamira pachayo iri yega nyika tichisa mari imomo zvinogona kunge zvichitinetsei. Itotarisai kana kunana Zimbabwe chaiko kwekuti varayiridzi nevashandi vehurumende havatohori. Tinokutozofungidzira kuti vaMugabe vangaenda vakabata kana kobiri kundotsveta muAfrican Union, mutoro iwoyo.
Tochitarisawo imwe nyaya iri kunetsa ndedzimwe nyika nhatu dzemuAfrica dzine zvizvarwa zvadzo zvakanzi hazvifaniri kupinda muAmerica kwemwedzi mitatu. Utungamiri weAU huri kushora zvikuru danho iri, asi pane zvingaitwa here nenyika dzemuAfrica kuratidza kunyunyuta kana kutsutsumwa kwadzo apa?
Munoona vaZulu, Africa yakabatana seAfrican Union yatononoka kuti iratidze kutsutsumwa kwazvo nekuti ina hangu handingazivi kuti zvakagara mupfungwa mavaTrump veikoko kuAmerica pavakaita urongwa hwavo hwekunge vachiisa ruoko rwavo paexecutive order inomboti taakumisa zvizvarwa zvekuSomalia, Sudan neLibya kuti zvinge zvichipinda munyika yeAmerica. Handizivi zvangu kuti zvizva zvakagara mupfungwa dzavo, asi isu tiri kuno kuAfrica zvakadai zvichinge zvaitika tinoona sekuti zvinombunyikidza chose kodzero dzevanhu vari munyika idzodzi.
Tichitarisawo imwe nyaya, vaMugabe vari kushorwawo nevamwe munyika umo vachinzi vari kuita kunge vakarumwa nedzvatsvatsva havasi kugara pasi, vakabva kunyika dzekumawirira uko vachibva vaenda kuHarare vachibva vasimudzira vakananga kuEthiopia uko. Munotiwo kudinazvo?
Munoziva maitiro avaMugabe. Tozvinzwisisa kuti zvokwadi kuzorora vanoda, asi shuwa mukati wabva kuzororo wongoti nyengu nemunyika mako wopfuura nemo worya hako remanheru iro rinopisa iri wobva wasumudzira uchienda. Nyika iri pakati kati pezvinorema pari kutonzi iko mabonasi kana zvekutoti vashandi vehurumende vachahore hachinyatsozikanwa kuti zvichafamba sei. Pari kutonzipo zvakare vanhu vari kuyeredzwa namafashama. Pari kutonzipo nyika yakamira nomusoro, nyika yakutoita manhede. Taifungidzira kuti zvakakosha kuti vamugabe vange vachienda kunana African Union, asi kokumbotumawo kumbaitumawo kuti dai nhingi waenda wambonoona, sezvo ndandiri kure kwenguva yakati dai nhingi mutevedzeri wangu wanga waenda wambonondimirira ikoko indimbosara ndichiona kuti nyika yofamba sei.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisana kwairi kuita nechikwata chinopfurukidza mwero cheISIS muIraq.
Mauto emuIraq anoti ari kubudirira zvakanyanya muhondo yavo nechikwata cheISIS muguta reMosul. Chipanga mazano mumubatanidzwa wenyika dziri kurwisa ISIS cheGlobal Coalition Fighting ISIS vaBrett McGurk vekuAmerica varumbidza zvikuru mauto eIraq nekubudirira kwaari kuita. Vati havo pachine kurwisana kuripo muguta iri asi vakati ISIS iri kukundwa. Kubudirira kwakanyanya kwemauto eIraq kwakaonekwa pakutorwa kweMosul University yainge yakapambwa neISIS muna 2014. Vachitaura vari muBaghdad, mutauriri weOperation Inherent Resolve, Air Force Colonel John Dorain, vanoti kusunungura university iyi kwakakosha zvikuru sezvo yange yave muzinda weISIS. Vatiwo ichi chikoro chepamusoro-soro munyika iyi change chava kutadza kuita zvedzidzo. Vatiwo ISIS nekuona kukosha kwechikoro ichi yakaedza kurwisa zvakasimba. Colonel Dorain vanoti ISIS yaishandisa university iyi kudzidzisa zvechiuto nengo dzayo. VaDorain vatiwo kurwisa ISIS kumawirira kweguta iri kuchatora nguva sezvo yakadyara zvimbambaira nemamwe mabhambo muzvivakwa, asi vati vane chivimbo chekuti vachabudirira. Vatiwo America ichabatsira hurumende yeIraq kurwisa pasi nemuchadenga. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State ISIS kuIraq. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder WizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaenderera mberi vachitsigira mutemo wavo unorambidza kupinda munyika kwevapoteri nevanhu vanobva kunyika nomwe dzine ruzhinji rwemaMoslem, ukuwo masangano anorwira kodzero dzevanhu achipika kuti acharamba achirwisa mutemo uyu nekuenda kumatare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakaratidzira mumaguta akapararira nenyika, uye vebato reDemocratic Party varikugadzirira kubuda nemutemo unomisa kurambidzwa kwevanhu uku.
Vanhu vaive nepfuti vakarwisa imwe imba inonamatira maMoslem kana kuti mosque iri muguta reQuebec kuCanada manheru emusi wesvondo. Vanhu vatanhatu vakafa, vamwe vasere vakakuwadzwa.
Imwe ongororo itsva yakaitwa inoti kusarara zvakakwana kunogona kuita kuti munhu arware. Vachinyora mugwaro rinonzi Sleep, nyanzvi dzekuita ongororo paUniversity of Washington dzakati kusarara kwakakwana kunokanganisawo masoja emuviri anorwisa zvirwere.
Kambani yembozha nare Econet Wireless Zimbabwe nhasi yatsutsumwa kudare paramende kuti maitirwe bizimusi maindustry yembozha nare haana kunaka uye kambani iri kubatwa zvakasiyana nemamwe makambani izvo zvinokanganisa pamwe nekusvibisa chimiro chayo. Mukuru wekambani iyi vaDouglas Mboweni vaudza komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko kuti mabatirwo ari kuitwa kambani yavo haana kunaka zvachose uye izvi zvave nenguva zvichiitika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamboweni avo vange vachitaura kunhengo dzekomiti iyi mushure mekukokwa kuti vazotaura kuti zvakafamba sei mushure mezhozhozho yakamuka masvondo maviri apfuura kwakaita kambani mutengo wedata vati vepotras ndivo vainge vati mutengo uyu ukwidzwe mumakambani ese asi vakazoshamisika kuti mamwe makambani haana kukwidza mutengo. Vati izvi zvakaita sekuti Econet yaita zvemusoro wayo uye vanhu vakapopota zvakanyanya izvo zvakakanganisa chimiro chekambani iyi sezvo yakaita sekuti yainge isina zvido zveveruzhinji. Vati mushure mekuona kuti mamwe makambani akaita seTelecel neNet1 ainge asina kukwidza mutengo, kambani yakazoderedza mutengo uyewo ikanyorera kuPotras ichida kunzwa kuti sei mamwe makambani akange asina kukwidza mutengo sekuwirirana kwavainge vaita. Vamboweni vati zvichitevera kuderedza mutengo kwavakaita vakazoshamisika kurukota reInformation and Communication Technologies vasupoma ndiwanzira vachideredza mutengo kunyange hazvo vaive vambovimbisa kuti vaizogadzirisa nyaya iyi pavanodzoka kuzororo pakupera kwemwedzi uno. Vati kuita kwakadai hakuna kunaka uye hakasike kutanga kambani yavo ichibatwa neseri kweruoko. Vakati semuenzaniso vakabhadhariswa mari yose yerezidensi yavo $137.5 million kamwe chete kunyange hazvo mamwe makambani akapiwa mukana wekubhadhara mari iyi muzvidimbu zvidimbu. Vamboweni vati Econet yagara ichitevedza mutemo uye kunyange isingafare nematanho anenge atorwa nePotras kana nehurumende inotanga yaita zvinodiwa yozogunun'una pave paye. Zvichakadai mukuru weTelecel amai Angeline Vere vatiwo kambani yavo yakatevedza zvaidiwa nePotras asi vati kambani yavo sezvo iri yodiki yagara yange ine mitengo iri pasi peEconet neNet1. Vati mushure mokukwidza mutengo vanoshandisawo kambani yavo vakachema-chema sezvo vainge vaderedza nguva neuwandu hwedata ravainge vave kushandisa. Vati ivo sekambani diki vanoda kuti mitengo yavo igare iri pasi kuti vakwanise kutora vanhu kubva kune makambani makuru. Vamandiwanzira pamwe nePotras vange vachifanirawo kupa umbo hwavo kuparamende nhasi asi izvi zvatadza kuitika sezvo vakumbira nguva yekuti vagadzirire vachiti pane zvavabata nhasi. VEconet vanogaroderedza mutengo wokushandisa nhare nemitengo yedata iyo inoita kuti vanhu vashandise madandi mutandi eWhatsApp, Facebook nemamwe. Vati vakamiswa kuita izvi muna chikunguru gore rapfuura mushure mekunge veruzhinji varatidza chido chekuenda padandi mutande panguva yekuratidzira kwaiitwa munyika naPastor Evan Mawarire veThis Flag Campaign. Vati vePotras vakaona sekuti kuwedzera mutengo wedata zvaigona kuderedza kushandiswa kwemadande mutande akaita seWhatsapp, Twitter, Facebook nemamwe. Nanhasi vePotras havasati vave kubvumidza makambani ayakuderedza mitengo zvakanyanya kana kuita anonzi mapromotions pachirungu. Econet inoti yakazvipira kuderedza mitengo zvakanyanya uye iri kushamisika kuti sei Potras isati yavapa hwaro hwokuita izvi sezvo yakavavimbisa kuti hwaro uhwu hwaifanira kunge hwavapo muna Nyamavhuvhu gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWisdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri paWisdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintanet pa www.channelzim.net.
Vagari vekuchitungwiza vanoti vave kutyira utano hwavo sezvo mvura iri kunaya iri kusangana nemvura yemasuweji ichipinda mudzimba dzavo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji mumusha wechitungwiza dzina madhireni anofamba nemvura yakawanda, uye munzvimbo mune nzira idzi zhinji dzacho dzakavharwa nemarara asingatakurwi nekanzuru. Mvura yekunaya iri kusangana nemvura yemasuweji, izvo zviri kuisa vagari vekopa njodzi. Gogo muchaneta vanogara pamba pane tangi rinogara mvura dzetsvina muchitungwiza kuunit A. Kubva zvakatanga kunaya mvura, tangi iri riri kufashukira, izvo zvoita kuti pamba pavo pagare paine mvura dzetsvina. Gogo muchaneta vanoti vasukuru vavanogara chema nemudumbu. Gogo muchaneta vanoti dai vakawaniswa pamwe pekugara kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Ukaende kuripota ukanzuri kwacho, hanzi hatina magrovis, hatina busu. Iyo zvaka vantu vanhu vakanosiya zvakadai. Vakati hatina maovhororo, hatina magambusu. Imomo mudhireni makatozara nemabhimbi. Iyo zvimusi wechina yakapinde mumba dzese idzi. Dzakapinde suweji yacho nemvura yacho yese. Mukapinde mumba masofa ndakatoisa pamusoro pezvitu. Vemusi wechina sondo rakapera. Nanhasi zvinyoro hapana kana chinhu chakaoma chihwani mumba imomo. Zvinhu zvinyoro zvega zvega. Ndatoshaya kudai kanzuro yacho yaindipa zvayega mukamba. Kana panokwana zvavo two rooms yekuti ndinobva apa nekuti ndapererwa.
Kuda kwashe mugonde anogara nambeya muchaneta anoti kugara nemvura dzetsvina idzi kuri kuvashungurudza zvikuru.
Ipapa zviri kuti masuweji aya ari kubva angosumuka zvese zvichibva zvangouya mumba izvozvi zvese zviri papapa. Hatinotozoita yekukupa.
Gogo Evernice Chitamba ndemumwe mugari wemuunit A makare. Gogo Chitamba vanoti vari kufamba mumvura dzine masuweji, uye vari kutyira kuti vangangobatana nezvirwere zvemudumbu. Gogo Chitamba vanoti vave nebasa rekunotora mwana wechikoro kuti vauye vakamubereka, sezvo vachityira kuti akafamba mumvura dzine tsvina idzi angarware. Vari kukurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri zvirwere zvemudumbu zvisati zvatekeshera.
Kuti dai iri mvura yoga yokuti une inenge iri mvura yatiri kuyambuka dai zviri nani. Zvino inenge yakasangana namasuweji. Every day tinokanya masuweji tichindotora vana tichiendesa vana. Kana mvura ichinaya, mvura inenge yakusvika mumabhiumu tichivambuka tichinda kumba yakasangana namasuweji. Saka tatichikumbirawo kuti dai tikagadzirwa suweji vatikatisira dreni rakakura apa, mapaipi akakura anotakura mvura zvakanaka. Handifungi kuti tingaita dambudziko nokuti chirwere chekorera tiri kutotya kuti chinogona kusvika uno nokuti zvanyanya. Zvatotora nguva yakareba zvakadai seizvezvi tsvina tichingokanya everyday, vana vechikoro vachingopinda mumvura ine tsvina everyday. Tari chikumbirawo kuti dai kanzuro yedu yatiitira zvakanaka tirege kuramba tichikanya tsvina yakadai nokuti tsvina handifungi kuti chinhu chakambonaka.
Amai Winfield Nhliziyo vanogarawo muchitungwiza vanoti nekunaya kwemvura yakawanda zvikuru, mvura dzemasuweji dziri kupinda mumba, uye vanotikupa nemaoko zvichiisa utano hwavo parumananzombe.
Mvura iri kupinda mudzimba, vanhu tiri kutodzima maplagi kutotya kutoputikirwa nechiine magetsi. Ende kupinda kwairi kuita mumba iri kubva yapinda ine suweji netsvina netsvina yesemikonde chaitiri kutokukura mudzimba. Saka kutorara pamwe tototurika zvese matebhuru zvese tototurika pamusoro pemubhedha.
VaDavid Mbengwa vanoti vava nemakore 10 vachigara muchitungwiza. VaMbengwa vanoti kunyange hazvo vachimhanara kukanzuro yechitungwiza nezvedambudzo remvura dzemasuweji dziri kupinda mudzimba havana rubatsiro rwavari kuwana. VaMbengwa vanoti pamusoro pekutyira utano hwavo vari kurasikirwa nemari, sezvo kana vapindirwa nemvura dzakasangana nemasuweji vanopesera votsvaga vanovabatsira kubvisa mvura ine chimbi chimbi.
Zviri kuitika muno munzvimbo yedu ineika, ndinoona sekuti rubatsiro rwemunzvimbo medu muno rwushoma. Tikati tingatarisa kuti kanzuro ine rubatsiro rwainomboita, mukatarisa even apa pakazare mvura, hakuna kwenyu kuti inobuda ichienda nako. Inobva kumusoro kaine, hakuna kana dhireneji inorasa mvura ko. Mvura izi inonge yachingoungana papi? Ndo inozouti kana yazara pakaya kutonopinda mudzimba bhozi kukuenda haina.
Asi meya wechitungwiza vaphilip Mutoti vaudze Studio 7 parunhare kuti kanzuro yavo iri kuedza nepese painogona napo kugadzirisa matambudziko akasangana nevagari. Vati pari zvino vari kuvhura madhireni anofamba nemvura, vakati chiri kuvanonotsa imvura yoramba ichinaya. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Patricia Mudadigwa.
munhau dzemitambo. Mumusha wechitungwiza mavambwa chikoro chekudzidzisa vechidiki nezvemutambo wetsiwa senzira yekusimudzira mutambo uyu. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Chikoro ichi, icho chinodaidzwa kunzi Box Africa Academy, chavambwa nava Gilbert Munetsi avo vaimbove munyori mukuru weZimbabwe National Boxing and Wrestling Board of Control, vachiwana rubatsiro kubva kune vakazvimirira vega kunze kwenyika kuCanada nekuSouth Africa. Vechidiki kubva muzera remakore mapfumbamwe vanenge vachidzidziswa nezvetsiva nevadzidzisi avo vaimbotamba mutambo uyu, kusanganisa vaPamson Sangulani avo vaimbove nebhande remukombe wehuremu wemiddleweight muZimbabwe. VaMunetsi vanoti vakaona zvakakodzera kuti vabatsire vechidiki ava kuitira kuti mutambo wetsiva usimudzirwe mune ramangwana.
Tina Jeremiah Chiyangwa is a former professional boxer. Tina Pamson Sangulani is a former national champion muZimbabwe. Ndo makochi dzatinofamba nawo iwayo.
VaMunetsi vanoti pari zvino vane vana makumi matatu nevanomwe avo vari mubishi rekukanda zvibhakera. Vanoti vakaona kuti pakafira mutambo wetsiva ndepekuti hakusisina tsiva mune vechidiki, izvo zviri kukonzera kuti kushaike vatambi vanokwanisa kumirira nyika zvine mutsindo vachirwa nevekune dzimwe nyika.
Pakafira mutambo wetsiva ndepekuti hatina vechidiki, yatingati grassroots policy yakasimba. Saka takaona tikadzokera kumashure kuma grassroots totora vana vari vadiki, zvinonzi muchirungu trained tree while it is still young. Ndirodonjo ratina rore kuti tiri kuenda munzvimbo tichitarisa avo vane matarenda, tochizovatora tovaisa muacademy yedu matine vadzidzisi vetsiva vane chitsama.
VaMunetsi vanoti chinangwa chavo ndechekudzora tsiva kumazuva emufaro ekare, apo Zimbabwe yaive nevatambi vairura muAfrica nepasi rese vakaita saLangton Schoolboy Tinago, Stix McLeod naProud Kilimanjaro Chinembiri.
Chedu ndechekuti pane vende guru ravepo mumutambo wetsiva. Tikatarisa makore apfuura taive nevatambi vakawandisa vaivepo. Nguva nenguva kwaigara kuine mutambo wetsiva waitika, yaimiririrwa nyika ino nevatambi vakaita sana Kilimanjaro, ichitambirwa munhandare dzakakura sana Rufaro Stadium. So tinoda kuedza kuti tivharidzire vende iroro.
Vanoti vari kuda kuti vechidiki ava vawane mitambo muZimbabwe pamwedzi wega wega, uyezve vari kuvarongera mitambo kunze kwenyika. VekuCanada ava, avo vanotungamirwa navaSid Tranmeers veFighter Supporting Youths pamwe navaAndrew Snow vekuSouth Africa, avo vaimbovesa chigaro weWorld Boxing Council muAfrica, vakapa Box Africa Academy zvekushandisa zvinosanganisa magirovhosi, shangu, mabhegi ekurova zvibhakera nezvimwewo zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kubuda kuAddis Ababa kuEthiopia, uko kuri kuitirwa musangano weAfrican Union.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Varairidzi vekumaruva vozivisa hurumende kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharatidzira mukupera kwemasvondo maviri.
Kambani Econet yona kurira nyoka menyu kupotras pagaka vari kukwidzwa kwemutengo wedata.
Sangano reAfrican Union rinosarudza sachigaro mutsva weAfrican Union Commission.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksiya imina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.